Mumwe wevari kuchema chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichatarisa nemapurivhiasi ezvo Christmas hakuri low business, vanhu havasi kufamba sezvaanotimboita kana ya Christmas, vanhu vanoita apresa, vanhu vachachitenga, but this year itotange tisati tatombosvika paChristmas, ranirangoti business riri low, haChristmas hakutengwa chaizvaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndotinopiwa mvetowo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuza Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Ibhesi hakuna mari tatokakangotirangona maMessismas but hapana mari mumuchinoobserva kana queen kana kushaya, vanhu vakaomerwa wozivi kuti izvi zvifambe donge mari ichitenderera.
Amai James Sanhuwe mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzira dzira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholidhi yasvika izvi zvakaoma, vanhu havana mari haisikutenderera. Taichatirawo kuti neholidhi iyi zvinogona kufamba but zvakaipa, hakuna mari kunzi, upenyu hwakatotiomera. Vana vatatsagira nzvimbo dzemagiredhi hani ndopari kufamba mari dzacho vati mari hazvo.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ina hakukatyamadzi, vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi, muchirungu vanoti low wage economy. Zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyoyo low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vayavaya urombo hwavo hunotingo hwakutowana.
Vaenderawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vaHwanda Kapesa vati vagadzirira kisimusi zvakakwana.
Vabereki inini ndikubayirwa neChrismas zvaizvozvi, Christmas inini ndichabhoo because ndozorakazvara Jesu, ndagadzirira Christmas inini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunoroserwa namadhamba dzenyu ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.